manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, chinosangana zvakare maniru anhasi uri musi wesvondo chivabvu 8 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye tinovimbawo kuti vana amai vave nezuva rakanaka chose pazuva rino reMother's Day. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kudzokera shure hatisi kuzodzokera shure nekuti fees yemusikoro zvepamusoro haisati yadzika. Hatisi kuzodzokera shure nekuti mihoro yevabereki vedu haisati yawedzerwa.
Mamwe masangano oronga kuratidzira kwakasimba mangwana nyangwe hazvo kutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vave kugadzirisa zvimwe zvinhu zviri kunetsa munyika.
Madhemu anoadvisa kuna local regulating authority kana kuti Osakomani police district haudzii kupolice headquarters.
Mapurisa anoti vanoda kuratidzira vanofanira kupuwa mvumo kudunhu reHarare kana kwavari kuda kuratidzira kwacho. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rokunda musarudzo dzemakanzuru nomwe pasere dzakaitwa munyika nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti hapana kudududza pakuratidzira mangwana richinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatura mashoko kunyika vachiedza kutsanangura matano achatorwa nehurumende kudzikamisa upfumi, kugadzirisa nyaya yezvekufambisa uye zvimwe zvakawanda zviri kunyunyutwa nevanhu munyika. Asi munyori anoona nezvemutemo muZinasu vaBoris Muguti vanoti hapana kudududza pachirongwa chavo chiri kunzi National Shutdown mangwana.
Kudzokera shure hatisi kuzodzokera shure nekuti fees yemusikoro zvepamusoro haisati yadzika. Hatisi kuzodzokera shure nekuti mihoro yevabereki vedu haisati yawedzerwa. Hatisi kuzodzokera shure nekuti zvizhinji zvatanga tichitsutsumwa nazvo hazvati zvagadziriswa.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vati vari kutsigira urongwa weZinasu uhu.
29 May muvhuro varairidzi vese vachabatana nevadzidzi, vadzidzi vari kuorganiza under Zimbabwe National Students Union kusaenda kuzvikoro zvose nenyaya yokuti taita dambudziko rekuti mwana atsva dumbu, mai vatsva musana, mwana achikwanisa kuenda kuchikoro nenyaya yemafees. Vabereki vakutadza kuvabhadhara kusanganisira varairidzi vanove vabereki vakutadza kubhadhara zvakonzera madropouts akawanda zvakakonzera kuti 50% yevana vatadza kunyora mapublic examinations last year.
Vamwe vanoshanda nemapazi ezvekudzivirirwa kwenyika vaudza Studio 7 kuti mapurisa, mauto nevasori vachange vakazara mumugwagwa mangwana nekutyira kuti panogona kuita mhirizhonga. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havasati vapirwa nezvenyaya yekuratidzira iyi.
Madhemu anoadvisa kuna local regulating authority kana kuti Osakomani police district haudzii kupolice headquarters. In terms of MOPA vane all the powers that vanoita hende ikoko zvisinei nenational office because these are local issues unless if there is something serious or urgent chaitika. So as far as we are concerned the head office we are not aware of anything.
Vachitura mashoko avo kunyika nezuro vaMnangagwa vakati vachaita zvose zvavanokwanisa kudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba zvopa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiwedzerwa zuva nezuva. Vakatiwo kambani yeZupco haichabvumidzwe kuti inge iriyo yoga inotakura vanhu. Ko, zvakataurwa navaMnangagwa izvi zvingabatsira here kuti upfumi hugadzikane? Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
dambudziko ratini naro mukati menyika yeZimbabwe ndere kuti mari yemuno iri kurasa uremu zuva nezuva nekokuda kwekuti banga guru renyika rinogadzira mari yakawanda kudarika kubudirira kwehupfumi uye hapatina chivimbo kubva kune vemabhizimusi nevana veZimbabwe kuti mari yemuno ichaita uremu mune ramangwana
Tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakambotungamirirawo sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Chinhu chakanaka chinotomborwadza asi dei zvinhuzvo zvakanatsaronga kuti toita zvakati zvisingazoitiki. Handizivi kuti vanopaona sei asi vakatarisa zvakamboitwa muRudhisha vaiva namacontrols. Kudai munguva ndokwavachafanwa kuti vaende nokuti indiscipline yanyanyisa. And asi indiscipline haino kuvanhu chetika izvi kana nehurumende yacho ine indiscipline futi ngavagadzirisa ipapo pese tisaita kungoda kupfuma tichikangamwara mangwana
zvino muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka vamunangagwa vachiti pane vamwe vanhu vari kukanganisa nyaya dzezveupfumi zvikuru vemabhizimisi nechinangwa chekuda kuti munyika musagadzikane asi vanopikisa vanoti kutadza kutungamira uye kutonga nedemo Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change nezuro rakakunda musarudzo nomwe pasarudzo sere dzakaitwa kutsiva vakadzingwa mumakanzuru neMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vachinzi vanotsigira mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa Bato rezanuPF rakakunda muwadhi imwe chete chete asi mubatanidzwa weMDC Alliance unotungamirwa navaMonzora hauna kuhwina kana wadhi rimwe chete zvaro Sarudzo idzi zvikuru muward 7 muzengeza kuchitungwiza dzainge dzine mhirizhonga inonzi neTCCC yaikonzerwa nemapurisa nevechidiki veZANUPF vatori venhau vaviri vanoshandira nepenyuro yeHeart and Soul TV Zimbabwe Blessed Mushanga naChengeto Chidi vakasungwawo nezuro kuchitungwiza apo vaitora nhau Vaviri ava vanzi negweta ravo vatapiwa muchine ripi vanhu vanhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiri muusungwa.
Saka vari kuendeswa kukoti mangwana makuseni kuchitungwiza Majestic Court.
Vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weTCCC vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vari kufara nekukunda kwakaita bato ravo nezuro.
Mukatarisawo zvakare kune nzvimbo mbiri dziri kumaruwa dzakadyiwa zvakare. Bato ravamunangagwa nekuti hapana munhu asharida hapana munhu anoda bato rakaita sezanu raunza nzara kwese kumaruzevha zvese nemumadhorobheni saka izvi inzwisa chete yatavapa vamunangagwa takamirira kuti tivagadzirise muna 2023
panyaya yemhirizhonga mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vanogara vachiramba kuti bato ravo rinoita zvemhirizhonga Tabatawo mutauriri weMDCT vaWitness Dube tikavabvunza nezvekuti sei bato ravo riri kuramba richitadza kuwana kana chigaro chimwe chete musarudzo dzose dziri kuitwa.
Hongu bato redu harisi kuita zvakanaka. Tichiri mubishi yekuzama kutsanangura kuvavhoti kuti chii chakaita kuti tirikole vanhu nekuti nyaya iripo nekuti mavhotas akaudzwa zvisirizvo nenyaya yekuti sei takabvisa vanhu vavanga vaelekta muna 2018 saka ndo basa guru ratinaro iroro kuenda kuvavhoti kuvatsanangurira kuti bumbiro rebato redu ranga rakamira sei vakachora mitemo vakachora sei kusvika pachinano chekuti tinge tichibvisa vanhu
Sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network rinokurudzirawo mapato ose kuti akurudzire nhengo dzavo kuti dzisaite mhirizhonga dzezvematongerwo enyika. Sarudzo dzanezuro dzakaitwa munzvimbo dzinotevera Chitungwiza Municipality Ward 7, Rusape Town Council Ward 5, Mutare Municipality Ward 14, Mutare Municipality Ward 16, Pfura Rural District Council Ward 40, Kariba Municipality Ward 3, Kariba Municipality Ward 4, uye Kariba Municipality Ward 8. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5476. Vanhu makumi mashanu nevashanu kana kuti 55 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Hurumende inoti kusvika pari zvino vanhu vanodarika mamirioni matatu nezviuru zvisere kana kuti 3.8 million vabayiwa nhomba yeCovid-19 kaviri. Hurumende inotiwo yakwanisa kuunganidza mari inodiwa kuti itange chirongwa chechipiri chekubaya vanhu vakawanda nhomba kana kuti bleeds. Chirongwa ichi chakatanga svondo rapera uye chiri kutarisirwa kupera musi wa15 Chivabvu. Mugozeya nezvenyaya yekubaya vanhu vakawanda nhomba, Tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba.
Pane zvino tamobilize mari dzedu, tagadzirira maprovinsi ese. Saka tinokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti budai munovaccinatwa. Mungangove muri kuenda pamashopu penyu ipapo muchaona vanhu vanenge vari kudaidzira nemahailers aya kuti huyai muvaccinate, baiwai, onai katakupinda muwinda. Tinoziva kuti zvirwere zvakangofanana naCovid zvinoita kuti vanhu vangokotsoro-kotsoro vachirwadziwa nemuchipfuwa ndomazvinoda. Saka tiri kuti tsu kana makangwarira budai mubayiwe kuti muvharidzire kuti musazonekwa muchibatsira COVID-19 nezvimwe zvakadaro.
Mati manga muchimbounganidza mari, masangano akaita sana WHO vari kushanda nemiwo sei?
Tiri kushanda navo zvakanakisisa chaizvo. Vanenge vachitotikurudzira, vachitibatsira kuita iyo inonzi resource mobilization, tichitarisa tese mabhajeti edu emavaccination campaign aya kuti saka pane rwendo rwuno hurumende iri kuisa mari yakati patebo, imiwo chitibatsirai kutionewo mamwe madhona anouya nedzimwe mari neimwewo sapoti kuti tishande tese.
Vamwe vana chiremba vatakambotaura navo vanenge vari kutiwo vanhu vanenge vari kuzengurira kubayiwa nekuti hurumende haisi kuburitsa ongororo dzainenge yaita pane vamwe vaya vanenge vaita atingati maside effects kana kuti vakabayiwa nhomba votanga kusanzwa zvakanaka. Zvinenge zvichifamba sei ipapo?
Hapana chiri kumbowandiswa kune mhuri yeZimbabwe. Tichitarisa zvinhu gumi nezviviri mastrategies, mamwe acho pagumi nemairi iwawo anosanganisa nekuona kuti waita maside effects ndiwanani, waongororwa here nana mazvikokota wedu iyenonzi pharmacovigilance. Kana achinge waongorora wanoona kuti zvaari kufungirwa kuti aita maside effects, aita maside effects awa maerero nevaccine here, kana pane zvinhu zvazviripo aya maunderlying conditions. Saka zvese izvozvo tine magwaro acho akanyatsotsvinda akazara anotipangidza izvozvo. Asi tinoti isu takakomborerwa nekuti kana popaine washoma waita maside effects muri kubvunza iwavo, wazhinji havana kumbobatwa nemaside effects atingati tingamhanya pamusoro pegomo kuti tinoanonza kuti iyoyo zvaita zvakati.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari paRunare muHarare. Tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa nhasi kuita musangano nenyika dzakabudirira kana kuti G7. Nyika idzi dzinoti dziri kuda kuratidza kutsigira kwadzo Ukraine mukurwiswa kwayo neRussia. World Health Organization inotiwo yatanga kuongorora Russia iyo iri kupomerwa mhosva yekubhomba zvipatara muUkraine. Asi Russia iri kuramba mhosva dzairi kupomerwa idzi. Zvichakadaro, amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, vari kuSlovakia uko vasangana nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine. Mamiriyoni nemamiriyoni nevanhu muguta guru reChina reBeijing vamira mudungwe vachida kuvhenekwa utachiwana hweCovid-19. China inoti haitodi kuti pave kana nemunhu mumwe chete anobatwa nechirwere ichi munyika iyi, sezvo zvichirwa kuti nekuwanda kwakaita vanhu vari munyika iyi zvinozonetsa kuvarapa muzvipatara zviripo. China isiri kutatarika kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi mudunhu reShanghai, umo vamwe vanhu vatodarika mwedzi vachinzi vagare mudzimba. Iko zvinotochienda kuchirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa cha nasi tine urukuro na wa Sydney Maregeze awakatanga kampani yavo inoita zvehembe kana kuti fashion designing ku South Africa inonzi Artisan. Ngatinzwe urukuro yataita navo.
Kubva zvakapesera kutaura neni ndingati zvakatondibatsirawo zvachose because pane vanhu vakatowanda zvekuti vakatanga to reach out to me vachida kunzwisisa more about the brand and kuti ndiva kunyatsoita nezvei nevamwe vaindoona vakapesera vatone almost chiedza chokuratidza that okay as much as zvinhu zvinyowani and it's a new brand that we can introduce kwavo muvanhu but it actually has a direction and iri kutowanawo audience.
Pane vamwe vasingazive bhizinisi ramunoita munganyatsotsanangura kuti ndezvipi chaizvo zvamunoita nezvamunenge muchitengesa?
Ndakapinda mto fashion world business rehembe nekupfeka iri ndakacreata brand zvinonzi Artisan nekuti rinofanira kutaura nezvemunhu akaripfeka. Saka it's a culture yandiva kutaya kuda kupinza muvanhu kuti kana uchipfeka something chipfeka chinhu chinotaura nezvauri at least one or two t-shirts yaunopfeka pawiki rako rekuenda kubasa. Pfeka something chinotaura nezvako iwewe kuti iwewe umbori ani unoita nezvei and are you proud of what you do. Saka ndoma maintroducer andakaita brand inini vandikuisha kuisa out kuvanhu.
Iri nyore here izvi tiri kuona kuti munenge matambirwa zvakanyanya nevanhu tichitarisa vanenge vakapfeka matishirts pamadande mutande akasiyana siyana ebrand renyu tichitarisa kuti kune mamwe akaita sana Nike nemamwe ane mukurumbira
kusara chokwadi hazvisi nyore because mabrand mamwe seaya mataurai ane nguva aripo and akacreatawo an image and a culture yavo yavakabhildha kubva kudhara zvokuti munhu anoziva lesei you said an example yenike you know munhu anoziva kuti kana munhu akapfeka chinhu chakaita senike ine meaning yainayo isaitha you are an athlete you are a sportsman and normally inopfekwa nevaya vano those who excel more. Saka inini maingana ndichipindawo nebrand rangu I'm trying to infiltrate into these industries yevanhu vakatosetawo mapace avo. Saka ininiwo ndikuuyawo nesomething different and it's not easy kuti vanhu vakwanise kugamuchira that easily but you have to keep spreading the message.
Zvii zvamunogadzira munongoita matishirts chete here kana kuti?
Ndinoita matishirts, macaps, mahoodies nemabody warmers. So hivyo zvino ndakabudisa sport line.
Saka vamungati makafara kuti vatambira zvamuri kugadzira ndaanani vamwe vamunoti apa ndinenge ndakusvika kwandiri kuda?
Ndine maartist more vari kupfeka and then ndine some actors especially vamwe vari kuZimbabwe there's a drama series inonzi Kuchina the Genesis and ndodawo kuti big up to Blessing Gatsi. Ndakataura naye and I also shared my vision and zvandaitsaya kuita nebrand rangu iyo akazvizwisisa and then ndakatoita some merchandise for their crew masweaters nemat-shirts but it was just connection yekuti vanhu vanoacta and the Artisan brand that relates with artists it's almost in sync because zvino ndine umwe anonzi mudiwa anoacta padiwa pamoyo Albert TK the prince also ari kupfeka ndakataura naye also loves the brand and akatomboitawo an interview akaipfeka kura that you know he feels what the brand is supposed to give out and saka and the times even I'll say this even I was surprised when I even reached out to Decibel. I think most people know Decibel and also explained what I was trying to do with my brand and everything. Yeah, that is the link and Albert. Saga, yeah, so in that way, I would say it's an evolve, they really uplifted me, but in the feeling of, okay, I'm going somewhere. I also have an athlete, I know the Arthur Simon, he runs for Zimbabwe. He's doing very well. He goes Nanga, Baruch, Botswana. I also did a running kit for him. So it was actually day out on the international stage, and I think.
Pane vamwe vechidiki vanogona kunge vaine zvavarida kuita muupenyu asi zvichinetsa mungade kuvapawo shoko rekuti kudii tichipeta chirongwa chedu?
I would just say ziva zvaunogona iwewe nezvaunoda kuita neupenyu hwako and then from there you build from that don't veer off from your direction. Saka na wati oda wita zekuimba, try to concentrate in that, try to master your art, because that's the only way you can perfect whatever trade you're trying to do. Kwezo karamba uchichinja chinja, you find it one, wana zutada wuzi yati, kwa ito rileta niwe sii.
Vasid ni Maregeze, wakavamba kambani yavo inoita Jemucheno, kana kuti fashion, inonzi artisan, vari parunare mo Johannesburg, South Africa. Iko tuloto chenda kuna karunuka wane akiba chungwa, nutarisa na uzi kutengeru kana kuti religious forum.
Kutandiraine mufaro muchirongwa chedu chezvechitendero ndisingapedzi nguva ngatindwe kubva kurutereri
vatanonoka wande makadini zita ndinoitwa Liberty Tetsera ndiri kuno kumpumalanga ku Middelburg South Africa munhuzo wangu ndo unoti shoko rinotiudza kuti ishe kana kuti Mwari ndiye muridzi wazvose zviri panyika nekudenga ndiye muiti wazvose asi zvepakauya Jesu tinoudzwa kuti Jesu achisvika panyika akauya kufira zviri zvedu uye muripo waivepo kunonzi makwai nezvose zvakazamwa ropa razvo harina kukwanisa kugeza zvivi zvevanhu zvavakanga vatadza mubvunzo wangu wouya pano kana Mwari ari iye muiti wazvose ari iye muridzi wazvose zvairema sei kuti iye Mwari angotiudza kuti tamuregerera pasina kudeuka ropa ringava rezvipfuyo pasina kudeuka ropa ringava raiye Jesu.
Ya mukoma Liberty tabata Reverend Rebecca Makai kuti vatibatsire netsananguro yemubvunzo wenyu.
Mazita nemubvunzo muteri chekutanga ndoda kuti muzivisise kuti kudiwa kweropa kwakatangira muna mbuku ya mukaverenga mbuku ya Leviticus paitwa tsika yekuuraya mombe yakanga iri tsika yakanga yakarayirwa naMwari uye yakanga iri tsika yakanga ichiitwa nevana veIsraeri vari murenje nguva yavakabva kubudiswa muutapwa. Mwari wakarayira vaJudha kuti vavake tabhenakeri ichazenge ichisangana Mwari navanhu. Akadaidza marefi akataura navo akavapa zvakare mirayiro yese yaidiwa. Saka mubhuku yaRevitikas tinoona inonzi sacrificial system ichiratidza mombe dzichibudisa ropa yakanga ichidiwa ropa kuti rinatsurudze zvivi zvevanhu. Saka tichiona kuti Mwari ndosaka akatumira mwanakomana wake Jesu.
Sei Mwari asida kungoregerera Adamu naEva? Sei asina kungoregerera vatadzi?
Chekutanga, urongwa hwaMwari hwekudzikinura munhu nekusuka zviri zvemunhu hakusi kuti aifanirwa chete kuti angorudiura ropa aregererwe, asi urongwa hwaMwari hwakazadzikiswa ndokudzikinura munhu kuburikidza kuti ropa rigova ndiro rinomusuka kuri muchenesa. Zvakare kuwa kwemunhu muna Genesis chapter 3 tinoona kuti upenyu hwemunhu Leviticus 17:11 munhu upenyu hwake ndohune kamo ropa rake ndomune chivi chatingati sin. Saka Mwari ndiMwari wejustice nekuda kwokuti upenyu hwemunhu huri muropa, naizvozvo zviri pachena kuti munhu aigona kuzvidzikinura. Saka naizvozvo kuti ropa rembudzi nemakwai harina kugona kuregerera zvivi zvevanhu. Upenyu hwemunhu huri muropa mukaverenga pana John 3:16 panotaura ipo kuti Mwari ndiye oga anopa vanhu, uye zvakare wakadaro nekutipa mwanakomana wake Jesu. Then tozoona zvakare kuti Mwari akavimbisa mugadheni zveGetsemani Genesis 3:15 akazadzisisa Jesu chekuti paakauya kunyika akatora mufananidzo womunhu akapfeka akafamba munyama akararama semunhu akaisa utsvene hwake parutivi Philippians 2:7 akararama asina mhaka asina chivi. Jesu kana achinge ari kutaura nenyaya yekufa pamuchinjikwa haana kuiswapo nemunhu wakazviisira pachake upenyu hwake, akapa upenyu hwake wakanga husina chivi kuvanhu, naizvozvo kakwanisa kuti aregerere vanhu. Akwanga kusina imwe nzira yekuregerera zvivi zvevanhu zvaitofanirwa kuitwa kuburikidza neropa chete. Hebrews 9:22 without the shedding of blood hakuna kuregerwa kwezvivi. saka chinangwa chekudiura ropa chaiye chekuti mwana tsikimire vanhu chaiye chekuti Jesu akuzomira kuva mumiriri wedu pedu nedenga akuva mupesita mukuru zvakanga zvidiwa kuti akwanise kupa ropa riyariya raakanga azodiura riye iye Jesu pamuchinjikwa nhasi ave mumiriri wedu hatisazviti tine zvivi uye hazvichadikanwi ropa remhuka asi ropa rajesu rakadeirwa pamuchinjikwa ndiro roga ropa rajesu hakuna rimwe zita.
Tinotenda Reverend Rebecca Makai netsananguro yamatipa. Ndinovimba mukoma Liberty Betserai magutsikana netsananguro iyi. Vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Musa kanganwa kuti namba idzi ndedze zvechitendero chete. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Yezvino zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 1, Bulawayo City 1, Bulawayo Chiefs 2, Highlanders 2, Tenex 1, Triangle United 1. Kutatisa msuruwe na ozwa kare mamwe masangano achitungamirwa nesangano revadzidzi rezinasu oronga kuratidzira kwakasimba mangwana. Mapurisa anoti vanoda kuratidzira vanofanira kupuwa mvumo kudunhure Harare kana kwavari kuda kuratidzira kwacho. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rokunda musarudzo dzemakanzuru nomwe pasere dzakaitwa munyika nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.
Soku izika atisenda bako VOA Ndebele.